Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo chikunguru 21 2019 nguva dzava 7 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamupiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvano anenge achida kuti onekane tigadzirise chaita kuti musoro uchene. Yaiko tikaona mbozhe tinorapa mbozhe tinogadzirisa chikonzero chatemesa musoro kacharatidza mbozhe. Hazvigadzirisike izvozvo. Saka tinoda kunogadzira kurapa chirwere kuti nyika yedu isimuke ende mberi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vari kunetsekana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Mabhesheshidi akamwaiwa kwakasiyana siyana. Kumwe kwacho kunenge kusina kana laini rekuti tingati vese tomboshandisa kana kuti netone kana kuti ekoneti. Titoti toapa magetsi, toti aya magetsi aya. Asi kumwe kwacho kunenge kusina infrastructure.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi votaura nezvekumbotadza kushanda kwemishina yeEconet neZuro nekuda kwekushayikwa kwemagetsi. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vanotarisira kuti nhaurirano dzekuwedzerwa mari nehurumende dzipere svondo rino. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi vachinzwa pfungwa dzevanhu asi zvavari kunzwa zviri kuratidza kuti munyika mapindwa napongwe. Bato reMDC riri kuita misangano nevanhu matunhu akasiyana-siyana uye nhasi raita mumwe musangano kuHarare South wapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Mukuzeya nezvemisangano iyi nemamiriro akaita zvinhu munyika, Tabata vaChamisa.
Ndakasangana nevanhu kubva kwandafamba kwese. Vanhu vari kuti vaoneswa chamutavanhava, vabviswa chiri kuneso nenhamo. Umwe mai nezuro vanga vakazvitakura vakandiudza vakati nezvinhu zvitatu President Chamisa zvatoda kuti mutigadzire zvationesa nhamo, nhamo, nzara netsvina. Zvikagadzirwa izvozvo tayambuka. Ende imi tinokuona izvo kuti mushonga webhondi. Tinokuita mushonga webhondi munorere zvikanzi aiwa Dzorai Mayusa ndovatoda kuti anga ari munyika. Bhondi haisi kutibatsira yatisvisa pakaoma. Isitoda kuti muzame kugadzirisa nyika idzoke panzvimbo. Tombofamba neYusa, motitsvagira Yusa. Tikati rinowanikwe tikanzi munoziva kwa rinowanikwa ndosaka muri vatungamiri. Zvombopinda muhomwe zvagadzirwa izvozvo tochiona kuti chichingagadziriswa.
Ko mamwewo matambudziko akaita semvura aya zviri kufambawo sei mamuri kufamba muchitaura nevanhu?
Hakuna, kune dambudziko rezvese. Kune nyota, kune nzara, kune kupisa, kune kuomerwa, kune kushupika. Anhu ana pokurara, dzimba hakuna, vanhu havana mvura yekumwa, zvibhorani. Munongoziva kuti matsime aakutocherwa mudhorobha zvinonyadzisa kuti mudhorobha taakuita zvibhorani. Zvese izvo zviri kukonzerwa nekuoma kweupenyu. Motokari dzine dziri mumakiyu, ukanotarisa chingwa makiyu, ukanotarisa kuti wheat hakuna, mbeu hakuna, zvese hakuna, utungamiriri hakuna, hurumende haziko. Saka izvozvo zvoda kugadziriswa. Tipe muono, tipe kutsiga kwenyika. Mazano tinawo. Asi kuti mazano anenge achida kuti tionesane tigadzirise chaita kuti musoro uteme. Nyaya yekungo tikaona mbozhe tonorapa mbozhe tisina kugadzirisa chikonzero chatemesa musoro kacharatidza mbozhe. Hazvigadzirisike izvozvo. Saka toda kunogadzira kurapa chirwere kuti nyika yedu isimuke ende mberi.
Pane urongwa hwekuenda here kune mamwe maguta kunze kwemuHarare?
Tinotova nemaReload Rally. Hamuchanzwa neorganizing department. Rakavaudza tikati haakuda kuparura chirongwa chekupinda munharaunda mumaruwa. ese tukunya ya kusimba ne maruwa ndo maticha gara tichaura ne masabhuku edu matishe tichaura nevanogara ikoko varimi tichaura nevanogara ikoko madzimai tichaura nevechidiki vachitipa muono wavo nekunzwa kwavo maticha edu tichinzwa kuti varikudawo chii nyika inotogoneswa kufambiswa kana tataurirana nekuzwanana nokuonana nokupangana mazano nokudanana ndo nyaya yandiri kusimudzira iyoyo nyika yedu yashaya mutungamiri wenyika ine mutungamiri wemapato kune weMDC kune weZANU panoda mutungamiriri anonomira achitaura kuti nyika yese ngaiuye pamwe chete yobvumbamirwa huku inoonekwa nekubvumbamira vana vayo vese ikataka kutaridza kuti inini hamusi mhiyo dzangu mai vava ndingavapata vanopiswa muromo saka ichoda kuti huku ngaiyo yakachenjera ibate nokuvhumbamira vanhu vese hazvinei nebato hazvinei nekuti unobva kupi nyaya ngaive kuti uri wemuzimbabwe here hazvinei nerudzi kana tribe hazvinei nenharaunda kana kuti kwaunobva region nyika ino inoda kuvandudzwa kubatanidzwa kuiswa pamwe chete toenda mberi ndosaka tiri kutaura mureload kuti tine mazano upfumi hwenyika tine mazano ematongerwo enyika ekupodza nyika national healing peace building tine mazano ekubatanidza vanhu kuti aiwa hatidi zana tsaro wakadara tiwu zvokutsinyana hazvishandi zano ndega akaonekwa ane mbonje pahuma ngatibatanei topanana mazano tovaka chinhu chimwe chete nyika yedu yotutumadzwa yosumudzwa hatinganetekeka tine upfumi hwakadai diamond lithium maminerals atinawo nyika inosumuka mangwanani-ngwanani munhu wese womuka ane mbovha yemutwaro
mutungamiri webato rinopikisa reMDC vanelson chamisa vachitaura vari parunare muharare hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vamutuli ncuve kuti tinziwo divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi vari kuti zvinhu zvichambotiwo mei munyika zvisati zvagadzirisikana nekuti zvange zvave nemakore akawanda zvisina kumira zvakanaka gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vanoti hurumende svondo rino ichaita misangano nemakambani enhare mbozha mushure mekunge nezuro kwaita dambudziko guru rekusashanda kwenhare mbozha dzeEconet vanhu vakatadza kushandisa mari dzavo dzeEcoCash zvakapa kuti vakawanda vanetseke asi vachasi vanoti kana zvichibvira nezvikwereti zvine kambani yezesa vemakambani makuru akaita sana Econet nemamwe vanokwanisawo kumbobatsira hurumende nemari vozopiwa magetsi semuripo seimwe nzira yekupedza dambudziko rekushomeka kwemagetsi sezvo zesa iri kutadza kubhadhara zvikwereti kuescom yekusouth africa nekabora basa yekumozambique mutauriri weEconet vafungai mandivei vaudza studio 7 kuti vari musangano wakakosha uye vachatipa mhinduro nezvemibvunzo yedu mangwana mukuziya nezvenyaya iyi tabata vachasi
inini handipo svondo rino iri ranhasi kusvika kupera kwesvondo saka ndataura nadeputy minister wangu napermanent secretary kuti vataure nevemacellphone tionesane kuti tingabatsire situation iyoyi sei but nyaya yese iri kudzokera panyaya yekuti zesa haina mari yekutenga magetsi nekubhadhara zvikwereti zvayo asi tisati tapedzerana hedu nevatine zvikwereti navo tenge tichida kuti mabhizinesi edu aramba achishanda saka musangano wandiri kutaura unofanira kunge uchibata nezesa nevezera kuti tinyatsoona kuti acho zvakamira sei zvakare tingabatsire sei vashandi ava kuti varambe vachiita basa ravo nekuti nyaya iri kwayakakosha pabasic ngeyekubatana kwetelecom mafoni nemabasa ebhanking ndingangopa mufananidzo wekuti banking yakuitwa pafoni kazhinji kana tongoti paindaneti kana pamaapps asiitwa nana muzvina mafoni saka kudyidzana ikoko manje unokwanisa kutiomesera kana mafoni asisashande zvakureva kuti vanhu vachakwanisa kuita EcoCash kana kubhadharawo nedzimwe nzira dzakaita semaapps atitaura iwayo kana internet banking saka inyaya tinoda kuti tikurumidze kufamba nayo zvikuru
asi zvingaita here kuti
zesa iendese magetsi kune makambani aya iyaya kana kuti zvinonetsa nekuti magwenyawa anenge akangofanana nemamwewo ari mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana.
Titaura hangu seka enjinia kachangoburwa mamanje manje tikuona kuti zvinokwanisa kunetsa pakuti mabase station ndokuri kubva dambudziko. Mabase station akamwaiwa kwakasiyana siyana. Kumwe kwacho kunenge kusina kana line rekuti tingati vese tomboshandisa kana kuti net one kana kuti econet. Titoti tovapa magetsi. Toti aya magetsi aya but kwacho kunenge kusina infrastructure yekuti vange vari ring fenced or isolated vawane power vakamira vakadaro. But zvinoda kuti tinyatsoisa nyanzvi dzedu pamisangano iyoyo toonesa kuti chii. Chimwe chinokwanisa kuitika ndechekuti sevanhu vari kurasikirwa nebusiness pamwe vanokwanisa kutibatsirawo panyaya dzekuti tinge tichitarisana nana Eskom nana HDB. Tivanoti minister rega tikupeiwo 30 million veende kunobhadhara kuti isusu tisarako tichirasikirwa. Tozotaurirana hedu semhuri imwe chete kuti mari iyi tinoidzorera sei. Imwe yacho tokwanisa here kuti titi vatenga magetsi zvekumberi kana kuti tingabvumirane kuti modheri yatingashandisa apa ndeipi.
Ko ivo veEskom neKabora Basa vaakuti kudii panhaurirano dzamakamuchiita idzi?
Tichiri kutaurirana takatumira mateams edu. Ndingadai ndakanoona minista Mantashe kusouth Africa nenyaya yekuti tinyatsonzwisisa kuti takabhadhara hedu 10 million but tichiri kure nekupedza chikwereti. Tenge tichinyengetedza sevanhu tagara tichibatsirana sehama dzedu vanonzwisisa chaizvo dambudziko ratina. Asi sekutaura kwandiri kuramba ndichiita mushonga wechikwereti uchibhadhara.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vachitaura vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sachigaro esangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vanoti naurirano nehurumende panyaya yekuwedzera vashandi mari dziri kuenderera mberi svondo rino uye vanoti vanotarisira kuti dzipere mukupera kwemwedzi uno. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza sezvo vanga vari murwendo kuenda kumba vachibva kumisangano yeUnited Nations kuNew York. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata amai Alexander.
Nyaya dzenhaurirano dziri muzvikamu zviviri. Chikamu chekutanga tanga tiri chekushenda chokuti zvatanonoka kuwirirana panyaya yepola vashandi vombofanira kupihwa mari iyoyo kuti vakwanise kuuya kubasa nekuti vakwanise kuti vabatsirikane. Chikamu chechipiri ndochichange chichizotaura zvekola yandachitaura which is cost of living adjustment yekubva August kusvika December. Saka pari zvino takawirirana nemusi wechishanu kuti vashandi mushandi wega wega wehurumende achapihwa mari inokwana $400 tabatsirika nemuno muna July. Nhaurirano dzichiri kuenda mberi hatisi kuzorora takutotanga kutaurirana nyaya dzecost of living adjustment. Saka ndiro mamirira zvakaita pari zvino.
Muri kuenderera mberi nenhaurirano idzi riini chaizvo?
Maonero angu tinofanira kutozopedza July tawirirana. Asi kana tichiti kupedza July tawirirana zvirevo kuti isusu tinobvuma mari yatinoona kuti haibatsiri mushandi. Tinoti ivo vehurumende dai vanga vaunza maofa anotambirika zvaitiitira zviri nani tokurumidza kupedza kuti tawirirana. Asi nyaya iripo ndeyekuti maonero andiri kuita nofunga this week takutotangazve kutaura zvekora.
Hapasati paiswa zuva apa rekuti musi wechingani?
Hapasati paiswa, hatisati vane zuva rekuti musi wechingani. Asi kuti ndingoyeuchidza vateereri, cost of living yedu ndo yatanga tichitaura nezve 4000 RTGS tichiti mari yaitambirwa nemushandi October 2018 nyaya dzemaexchange rate dzisati dzanyanyisa kunetsa mapraisi asati anyanya kukwira ndo mari iyoyo yatiri kuti dai yachi applywa interbank rate zvoreva kuti mbare mari yaitambirwa nemushandi nezvaaikwanisa kutenga akwanise kutenga saka isusu takaenda nepetition paminister of public service isvondo rapera tichivaonesa uye tine rugwaro rwaitsanangura kuti tosvika pa4000 ipapo sei saka tinodaira kuti zvichava pepaway patine izenge takutaurira nyaya yekora hatinangogumira kwaminister of labour takaendazve kwaminister of finance leadership yeapex council yakamacha tikanosiya zvepetition ikoko
asika hamuzoone here hurumende ichizopedzisira yagumura vamwe vashandi mabasa kuti ikupei mari dzamuri kuda idzi
vazulu hatingati isusu tingafe nokuti mushandirwo achazobvisa vanhu pamabasa kana uchibvisa vanhu pamabasa I think mapolicies anenge atoiswa kuti tienda towirirana kuti zvinofamba sei I think zvisinani kuti vanhu vabhadharwe mari yava yavanofanira kuti vawane pane kuti titi tinotya kutaura nokuti tinozobviswa pamabasa kana yanyaya yekuti tinonzi musataure nokuti munogona kubviswa pamabasa zvinenge zvakureva kuti its unfair labour practice isu tinofanira kutaura zvinotinetsa ivo vachitipindura uyezve zvimwe zvinoita kuti zvinhu zvisvike pakadai vazulu ndezvekuti pavanoita mapolisi dzavo iwayo havati konsulte isu sevashandi
avo vanga vari mukuru vesangano reapex council rinomirira vamwe vashandi vehurumende amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare
Dorotadira bazita faza vari bazita faza kana ma ancestors yeah waya waya
inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada mahatera studio 7
waya muza waya waya mbanzi hangu andikandira ma waya
iko zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopakurirwa nemusi wesvondo wega wega naMike Wowe weStudio 7.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Wowe. Viki rapfuura tanga tiina muzvare Samantha Svanda avo vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chirongwa chehurumende yeAmerica chatinokupakurirai gore rega rega icho chine chinangwa chekusimudzira mabasa anoitwa nevatungamiriri vechidiki vekuAfrica nhasi tichiri panyaya iyoyo tiri kuendera mberi nayo tichikurukura navasavelo nhare umwe wevechidiki ari pachirongwa ichi vanhare ndino mugamuchirai muchirongwa zviri kufamba here mukoma
aya zviri nani makadi zvenyu
aiwa isi tiri kupembera handizi hangu kuti vateereri vari kufara asi ndine chivimbo chokuti vari kufara vachinzwa vanhare vari paredhiyo nhasi
tiri kutenda kudaro
vanhare ngatibobatai nyaya yechirongwa ichi pari zvino muri kuIndiana kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship ndamboudzawo vateereri kuti chine chinangwa chekusimudzira mabasa anoitwa nevatungamiriri vechidiki vekuAfrica tisati tatanga kunzwa maonero enyu pamusoro pechirongwa ichi ngatimbobatai nyaya yebasa ramunoita tiudzeiwo zvizere pamusoro pebasa ramunoita
ndinoita basa retaxi so basa rangu kunyanya nderekubatsira makampani kuti abhadhare taxi zvakanaka ndinodzidzisa zvekare izvozvo zvetaxi ndinonyora zvekare mabhuku anoshandiswa kumakoreji nekumayunivhesiti ekuzimbabwe
saka muzvinafundo pawakaimplimenta 2% taxi yaya ndimune ruzivo kaipa
inyaya yakanetsa zveshuwa asi zvinodhipenda nekuti ukuzvitora nemaonero api ehurumende here kapi yevanhu
aiwa tiri kukunzwa zvakanaka mukoma ngatidzokerei panyaya yedu yechirongwa chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuva nhengo yechirongwa ichi
chirongwa ichi chakanaka chose tikatarisa chirongwa ichi chinokupawo yatingati exposure yekuti usanganewo nevanhu vakawanda vane maitiro akasiyana nekwako chirongwa ichi chinobatsira chaizvo bhikosi tikatarisa tiri kuno tinofambira makambani akawanda akabudirira
ngatichibatai nyaya yezvinhu zvamungati masangana nazvo muri pachirongwa ichi pane zvamungati masangana nazvo here zvingachinja maitiro amunoita basa renyu
ichokwadi zvakawanda chaizvo zvandasangana nazvo zvingachinje basa rangu zvekutanga maitiro ekuno kwekuamerica ekubata nguva kuafrica vanhu havanyanyobata nguva vakoshese kubata nguva so unoona kuti kazhinji zvinhu zvakawanda zvinotadza kuitwa kana kupera nenyaya yekudzibanda havabate nguva saka kuno nguva inokosha zvekare tatarisa tatiri kuDetroit Detroit idhorobha rekunobude kuAmerica rakada kanyanyobudirira pati vakazoaffectiwa nerecession kunyanya and the city became bankrupt vanguva ine chikwere chinosvika 7 billion asi tikatarisa izvezvi vapa nechimbo chinani saka ndakaona kuti vane hushingi kunyanya tikatoshandisa hushingi hwavainawo ndofunga Zimbabwe inogona kubudirira
manyatso zeanyaya ndachida kuti tibate zvekare nyaya yezvamakadzidza nokunzwisisa kwangu pamunenge muri pachirongwa ichi munomboendawo kuclass pane zvamungati madzidza here zvamungazoshandisa ruzivo rwenyu kuitira kuti musimudzire vechidiki
zvatakadzidza zvakawanda tiri kutodzidza mazuva ese patinenge tiri muclass nepatinobuda tichisangana nevanhu vakawanda chimwe chinhu chandadzidza zvekare inyaya yekushanda nesimba tikatarisa muno vanhu vanoshanda nesimba unotonyatsoona kuti vanhu vari bhizi and chandadzidza kunyanya vanhu vaamerica vanofarira nyika yavo haumbozve muamerican achishora nyika yake anogona asingawirirane nepolitiki inenge ichiitika munyika make pasi nyika yake anoida vata achifamba tichitotenderera tichitoona dzimba dzakawanda dzinenge dzine american flag saka ndakatoona kuti tibudirire tinofanira kuda nyika yedu because tisu tega tinokwanisa kuita kuti nyika yedu ibudirire
haiwa takunzwa zvakanaka vanhare tasvika kumagumo echirongwa saka ndaachikumbirawo kuti mupete muchikanda mazwi maviri matatu kune mhuri yezimbabwe
vandingataure kumazimbabwe ndezvekuti kuti nyika yedu ibudirire tisu saka tinofanira kubatana tinei nekuti iwe unosapota bato ripi ngatibatanei mazimbabwens vese vari kunze kwenyika nevano muzimbabwe nokuti nyika yedu ibudirire
haiwa vasabelo nhare tinotenda zvikurusa nokupinda muchirongwa chedu chevechidiki
tinotenda
nguva ndiyo yadyanana ngatisanganei padandemutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu anokonekai nemufaro ndini wenyu mike hove tosangana nemusi wechipiri pachirongwa the connection chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika mhuri yezimbabwe babai
tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero muhurukuro yake yesvondo rino
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
manhero akanaka vateereri semazvondo ose panguva dzino yasvika nguva yechirongwa chedu chezvechitendero ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiri kutaura pamusoro pevaprofita kuti tiudzwe kuti vanombove vanhu vakadini uye vanosarudzwa nani svondo rino tashanyirwa namufundisi Rebecca Makai vePraise Covenant International Church kuSt Paul's mudunhu reMinnesota tikavakumbira kuti vatiudzewo kuti chii chinombonzi chiprofita
ndinoziva chinonzi chiprofita kureva muromo waJehovha watinoti spokesperson wamwari ndeye watinotaura iyeye kuti munhu anonzwa kutaura kwamwari achisvitsa kuvanhu panguva nemanzwiro ari unique akasiyana nemanzwiro ose atinoita dzimweni dzenguva savanhu ndiye muprofita iyeye ndimo watinoti muprofita munhu anonzwa manzwi nemanzwiro akasiyana dzimwe nguva kunyange nesu vanhu vanonamata iye ane mamwe manzwiro aandiita
zvinouya sei kuti munhu ava muprofita
kuva muprofita chekutanga ningangoti shoko ramwari rinotidzidzisa chinhu chekutanga muprofita munhu akagamuchira mwari naKristu mumwoyo make akabva agamuchira chinonzi mweya mutsvene paupenyu hwake saka agamuchira chipo chamweya mutsvene ndo chinozori nebasa mani chipo chamweya mutsvene chiya
kana muprofita pane zvaataura nhasi akazodzoka mangwana achiti aiwa zvandaedza kukuudzai ndeizvi muprofita anogona kuchinja here zvaanenge ataurira vanhu.
Maita henya wande ndopane nyaya yedhombe ipapa. Chekutanga chinotipa kuti titi munhu muprofita kuona zvaakataura zvichiti ndochekutanga ichocho evidence ndoinozotipa kuti titi munhu muprofita zvechokwadi. Pasina izvozvo hausi muprofita. Ndo muprofita kutaura zvinhu zvinodii zvinoitika nekuda kwekuti chiprofita chakanyorwa even musoko ramwari chaimo chaimo. Tikaverenga musoko ramwari rinotaura kuti nzverai mweya, chenjerai vaprofita venhema. Tinovachenjera se Mateo 7:15 inoti chenjerai vaprofita venhema.
Vaya vanomuka vachiti pane zvavakarota zvichaitika, tingavati vaprofita here?
Chandinoda kutaura ndechekuti soko ramwari mubhuku yaJoero chapter 2 verse 8 rinotaura richiti namazuva ekupedzisira ndichadurura zvemweya wangu pamusoro penyama yose. Vatana vacharota hope, kureva kuti hope dzinogona zviro kwazvo kurotwa, uye kuti Mwari anotaurawo zvakare kuburikidza nemuhope. Asi ndataura kudaro, pane kurota kwakasiyana-siyana. Pane kurota kwezvawaswera kuti kurota, pane kurota kunozoitika munguva yekunge warara inonzi playback. Zvinhu zviya zvawaswera uchiita kana kuti zvawaswera uchifunga zvinenge zvapinda muyama tinoti musubconscious mind yako kana warara, zvinogona kuzouya zvinhu zvezvokuhope. Kwozoti kune kurota kwekuratidzwa zvinhu nedenga.
Saka tingati vaprofita vatendi. Kune vaprofita vari kunze kwechitendero here?
Kana ndichida kuti muprofita, inini mazira angu Bhaibheri soko ramwari muOld Testament izvire kuti muprofita rinotaurwa 300 times. Kana chiverenga Bhaibheri soko ramwari muOld Testament rinotaurwa 300 times, muNew Testament rinotaurwa 125 times. Kana vachitaura nyaya vanonzi vaprofetes vaprofita vechikadzi Old Testament 6 times, kuNew Testament kaviri. Munhu anonzi muprofita maringe nebhaibheri sekuziva kwangu kwandinoita inini, munhu akagamuchira soko ramwari rinotaura mubhuku raRoma chapter 8 verse 12 kuti kune ava vose vakamugamuchira wakavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Saka kana wakapiwa simba kune vanhu vaMwari, asi kune vana vaMwari zvinotori nemakategori.
Ivo vaprofita vanogadzwa here, uye vanogadzwa nani kana vachigadzwa?
Sekutsanangura kwandaita kuti munhu anenge agamuchira Kristu agamuchira Mweya Mutsvene. Mwari ndivo vanosarudza. Tikaverenga soko ramwari muna vakorinde vekutanga chapter 12 verse 28 rinoti Mwari ndivo vanonongedzera kukereke kuti vamwe vave avaapostora, vamwe vave vaprofita. Zvipo izvi zvinopiwa naMweya Mutsvene, hazvizi zvipo zvedu.
Tinotenda mufundisi Rebecca Makai vePraise Covenant International Church kuSt Paul's kuMinnesota. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndinoti vainesu zvekare svondo rinouya, apo tichakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka.
Iko zvino tochimbotarisa mitambo yenhabvu, asi tichimbotanga tatenda mukoma Tanonoka Wande uyewo kutenda veChrist Like Choir nekambukawo katinoshandisa Jesu isimba rangu. Mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, Dynamo Sneakers United dzaita mangange 1-1, Highlanders yaitawo mangange 1-1 neManika Diamonds, kuchitiwo Moshowani Stars 2-1-0. Kunetball, chikwata cheZimbabwe chemaGems chapedza chiri pachidano chechisere mushure mekukundwa 58-47 neUganda. Asi New Zealand ndo yasimudza mukombe uyu mushure mekukunda Australia 52-51. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro iyoyo nawo zvakare. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vari kunetsekana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanoti vachataura nemakambani enharembozha nezvekudzimwa kwemagetsi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
soku isi